Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 16, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana mukoti muzvipatara zvehurumende vatanga kuramwa mabasa nhasi vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo. Vashandi mubazi rezvekupinda nekubuda munyika vanoratidzira vachiti vakuru vakuru vebazi iri vari kuchikora kodzero dzevashandi pamwe nekuita zveuori. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopindura mashoko ava Mugabe avo vanoti vakabviswa pachigaro zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti muzvipatara zvikuru zvakasiyana-siyana munyika vatanga kuramwa mabasa nhasi panguva iyo vana chiremba vadarika masvondo maviri vachiramwawo mabasa taurai shava anoti panyaya inotevera
Vana mukoti vanodarika zviuru 16 munyika mose vakanda mapadza pasi vachiti hurumende iri kuramba ichivabata kumeso pazvichemo zvavo izvo yakavimbisa kugadzirisa makore akawanda apfuura Vana mukoti ava vanoti vari kuramwa mabasa kwete senzira yekutsigira vana chiremba avo vave nemazuva 16 vachiramwa mabasa asi kuti ivo vane zvichemo zvavowo zvisiri kugadziriswa nehurumende zvavanoda kuti zvigadziriswe nechimbi chimbi Vana mukoti vari kuda kuti mari dzavanotambira dziwedzerwe uye mashandiro avo agadziriswe kuitira kuti vashande zvine chiremera pamwe nekuti muzvipatara muve nemishonga uye zvikwanisiro zvinoita kuti vashande nemazvo Sachigaro weZimbabwe Nurses Association vaInok Dongo vati chokwadi kuti nengo dzavo zhinji dzaramwa mabasa kuitira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Vati hurumende iri kutaura navo nechinangwa chekugadzirisa zvichemo izvi. Asi vati zvinenge zvavimbiswa nehurumende zvichazeiwa nesangano ravo voona matanho ekutora. Vashanyira Studio 7 zvipatara zvemubulawayo vana mukoti vanga vachidzokera kudzimba dzavo mangwanani pasina basa ravaita. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions raburitsa gwaro rinoshora gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa richiti vaparirenyatwa vanofanirwa kusiya basa nekuti varatidza kukundikana kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveutano. Munyori mukuru weWomen's Committee muZCTU, amai Barbara Tanyanyiwa, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotsigira kuramwa mabasa kwemadhokotera nana mukoti vachiti zvakakosha kuti vapiwe mugove wavo wakavafanira.
Nyaya iripo haizi kuti varikuendirira kustrike asi nyaya iripo ndiyo kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dziripo idzo dzidzi dzehutano zvakare samadzimai tiri kuti vana mai vanowanikwa varivo vanonyanya kushungurudzika mumahospitals nekunyaya yekushayiwa attention yemadoctors nenyaya yekushayiwa kwemishonga izvozvi kutaura kunoko vana mai vari kufa tiri kuwanikwa kuine macases evana mai vari kushaya vachisununguka vari kushaya nenyaya yekensa isi kurapwa vari kushaya nenyaya yezvimwe zvirwere zvakawanda wanda zvinobata bata madzimai saka tiri kuti hurumende especially kunyanya president ED Mnangagwa ngavambosiya zvemabhizinesi zvavari kufambira kuna naforosi uku you can't say kuti Zimbabwe is open for businesses when people are dying
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Parirenyatwa kana kuhurumende panyaya iyi Asi hurumende inoti haina mari yekugadzirisa zviri kudiwa nebazi rezveutano. Vanhu vakawanda vanoti kuramwa basa kwemadhokotera nana mukoti kuri kuisa upenyu hweveruzhinji munjodzi vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. Mumwe mugari wemubulawayo uyangwe zvidoma nezita rekuti Takunda atange aperekedza sekuru vake kuRichard Morris Hospital, chikamu chechipatara cheUnited Bulawayo Hospital panorapwa vanhu maziso, asi ati vatadza kuwana rubatsiro.
Zvinhu zvinenge zvinonyatsa kumira zvakanaka. Ndamboenda paRichard Morris makuseni kuUBH nasekuru vangu vasiri kunzwa zvakanaka, vangu vane dambudziko remaziso. Saka tasvika tikaudzwa kuti havasi kukwanisa kunge vachibatsirika nechikonzero chekuti vana chiremba vangu vasiri kupa mabasa.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vadhingilizwe Chuma, avo vanomirira Ntumba neMakandeni mudare reparamende, vati nengo dzeparamende dzinogara dzichitaura kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nebazi rezveutano.
Tiruzvona izvozvo, tikuona kuri kuchitengera machifus motokari, whereas my health institutions edu ana matrucks akakwana, my health institutions edu ana mastaff manesis akakwana, o personnel ye health yakakwana. Zvese izviri kukompromisa health service delivery yenyika yese.
Mumiriri weBulawayo Central mudare reparamende amai Dorcas Vanda vatiwo hurumende inofanirwa kukoshesa kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveutano pamwe nedzidzo munyika.
Kuti hurumende haina mari hizi excuse iyoyo. Hurumende basa rayo kumeka shuwa kuti mari dzevashandi dziripo, vashandi vapiwa mari dzavo. Hurumende yeZimbabwe ngaiende kuSouth Africa inotaura kuti mamwe madhokotera ari kupiwa mari, iende kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana ichiita copy my best practices.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vari kuwedzera matambudziko akatarisana nevarwere munyika yose, sezvo vana chiremba vanodarika kachiuru chimwe chete vari kuramwawo mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vashandi vebazi rezvekupinda nekubuda munyika varatidzira nhasi vachiti vakuru vakuru vebazi iri vari kutyora kodzero dzevashandi uye kuita zveuori. Vashandi ava vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuti vapindire sezvo makurukota asina zvaari kuita mukugadzirisa nyaya iyi. Blessing Zulu anoti panyaya iyi.
Mukuratidzira kwanhasi, vashandi ava vanga vachiti vari kunyunyuta nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzemadzimai nevakuru vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwezvinhu munyika reimmigration. Vati vaita izvi nhasi sezvo ano ari mazuva akanangana nekuchengetedza kodzero dzemadzimai, kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Mumwe mushandi anga ari pakuratidzira uku ndiva Robert William. VaWilliam vati mapurisa aimbenga varambidza kuratidzira uku, asi vakaramba vakamira semusambangwena.
Pakambetwa makakata nevavazuru zvokuti pakabudzwana futsege futsege minamire, nokuti varume ava vaiva kumapurisa. Saka vanenge vanga vachipira mapurisa kuti atirambidze, asi isu sevanhu tiri pachokwadi takaudza mapurisa kuti tingotinyorerai chero pachipepa chefodya kuti hamudi, toona kuti taenda kudanho repamusoro rinova kukoti. Saka pavakaona tadero ndo pavakati aiwa tazonzwa zvamareva, asi tachitine mamiriro akaita zvinhu munyika, tokumbirawo kuti miite pamahofisi penyu paHQ mongoratidzira muri ipapo zvinova zvatakazoti haano hazvina dambudziko.
Vashandi ava vanotiwo kutyorwa kwekodzero dzavo kwave nemakore kubva vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari panyanga kusvika pari zvino, uye vanoti vaedza kutaura nemakurukota ose anoona nezvemukati menyika, asi chabuda hapana. Vanoti vakaedza kutaura nevaive makurukota vanosanganisira vaIgnatius Chombo, vaKembo Mohadi vave mutedzeri wemutungamiri wenyika, uye gurukota ravaipo iko zvino vaObert Mpofu. VaWilliam ava vakamiswa basa makore maviri apfuura vati vakuru vakuru vebazi iri vari kuonesa vashandi ndondo, uye kuenda kuLabour Court kana kudare reparamende hakuna zvakwati kwaburitsa kusvika pari zvino. Vanoti nekudaro zvave kutoda kuti vaMnangagwa Mbune vapindire.
Shuviro yedu ndeyekutiwo tihwikwewo navaMnangagwa vatiadrese pati kuti tisvikepo ndo zvanetsa hama yangu.
Amai Shila Moyo vanoti mumwe mukuru wekambani iyi akavaita tanga wandida, asi pavakaramba vakange vazvisikira moto muziso.
There's a lot of victimization iri kuitika, especially lady officers. It's like ukanyingwa na boss ukaramba. The next thing is either you are transferred kenda kwe remote place or unotsvagirwa nyaya kusvika wadzingwa mudepartment. Unongoshiramba uchingo haraswa, uchitukwa, abusive languages used. Like in my case, boss wangu akabuda out in the open kuti anondiba. Then when I said no, that's when a host of my cases were leveled against me.
Asi vachipindura nyaya idzi vanoona nezvekuferefetwa kwenyaya dzeuori muZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vanoti vashandi kana vaine zvichemo vanofanira kuenda kudare revashandi reLabour Court.
Kana vanadzingwa mabasa, pane mitemo yagadzika nehurumende yekuti uende kunonzi kuLabour Court uchitaura ndakabudzwa basa tiri nemitemo. Kana vanopinza basa vakanganisa kuzodzokera pabasa kunonzi kupiwe mari.
Panyaya yeuori vaNguni vanoti hapana humbo wakati tsvikiti wavapiwa nevashandi ava.
Havasati vatipa isu umbo wacho ende kuti vatitotsvaga sei umbo wacho. Tinongotaurwa kunzi pane vanhu vari korapa. Saka isusu kusvika tazopiwa umbo wacho ndenikandatowa umbowo noiongorora nyaya yacho.
Vamupofu vanoti havasati vapiwa tsamba yenyunyuto yevashandi ava sezvo vange vamboenda kuBotswana uye iko zvino vari kumateberland north nemutungamiri wenyika vamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kwavari kuita misangano yehurumende neyebato ravo reZANU-PF. Vakuru vakuru vebazi iri vari kupomerwa mhosva dzose idzi ndevaClement Masango, vaGivemo Mahachi navaStephen Museki. Taedza kuvabata asi vose vanga vasingadaire nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munyori wedare remakurukota Dr. Meshack Sibanda pamwe nemutevedzeri wavo Dr. Ray Ndukula nasi varamba kumira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto kuti vape umbowo maererano nekuti muzvina bhizimisi vaWicknell Chivayo vakapiwa sei tenda yekuvaka gwenya remagetsi ezuva reGwanda National Solar Project. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
VaChivayo vakaudza komiti kuti mushure mokunyimwa tenda yegwenya remagetsi iri pakutanga vakanyorera kuvaviri ava negurukota rinoona nezvemhando dzemoto pamwe neState Procurement Board izvo zvakazoita kuti vapiwe basa rekuvaka gwenya iri. Mutsamba yavanyorera kuparamende Dr. Njukula varamba kuti vakasangana kana kuona tsamba yakabva kuna VaChivayo uye vati bazi rezvemhando dzemoto ndiro rinofanira kubvunzurudzwa panyaya iyi. Vati havaoni chikonzero chokuti vamire pamberi pekomiti iyi vachiti basa ravo ivo nderekuongorora kuti mapazi ehurumende aita basa ravo nemazvo here. Asi sachigaro vekomiti vatemba muliswa vati tsamba yaDr. Njukula haina basa uye vaviri ava vanofanira kuuya kuzozvichenura pamberi pekomiti yavo.
Asi isusu tataura futi sedare reparamendi rinomirira Mines and Energy kuti aiwa isusu ndo zvatiri kuda kuti vatouya zotitaura kuti projekti yacho yakafamba sei. Tabva kunonzwa zvataura vakawanda zvakare ivo vaChivayo vakadoma masta avo vachitaura kuti vakanyora tsamba kuna Dr. Meshack Sibanda vakasangana futi naDr. Ndukula zvabva kuna Dr. Meshack Sibanda.
Vati vacharonga zvakare rimwe zuva rekuti vaviri ava vauye kuzopa umbowo.
Tsamba ichanyorwa kuti vange vachiuya vachipindura. Isusu separamendi tinotendera kushedza munhu wese kuti auye pamberi pedu kuti azvichenese. Hatisi pakutsvaga mhosva asi kuzvichenesa.
Vamuliswa vati komiti yavo yatambirawo chikumbiro chevaimbo vegurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma chekuti vazozvichenura mushure mokunge vadomwa panyaya yavaChivayo.
Vanyora tsamba chiti ndahandisimo, saka ndinokumbira kuti imimi mundipe mukana kuti ndiuye kuzozvichenesa pamberi pekomiti yenyu. Saka isusu tatendera sekomiti kuti izvi ndizvo zvatinodawo kuti tinzwe kuti panga vari minista zvakafamba sei.
Vamuliswa vati komiti yavo yaita chisungo chekukoka vese vaive makurukota ezvemhando dzemoto nevanyori vebazi iri kubvira pakatanga nyaya yematenda eGwanda National Solar Project kuti vazotsanangura kuti zvakafamba sei. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nevakuru vakuru vehurumende zvekuramba kuenda kuparamende zvinoratidza kuti vachiri kurarama muhurumende yava Mugabe. VaHiwayo vati mutungamiri vamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuona kuti makurukota avo nevashandi vehurumende vachinja maitiro uye vanofanira kuremekedza paramende nekuti inomirira veruzhinji.
Samukuru mukuru wenyika ngaaite kuti vanhu vake makurukota ake akoshese dare iroro. Anenge asina kukoshesa iroro ngaasangane nedambudziko pamwe rokudzingwa kana kusungwa.
Vachivayo vakabhadharwa mamiriyoni mashanu emadhora kuti vavake gwenya remagetsi rekugwanda asi hapana basa ravakaita. Izvo zvaita kuti paramende iongorore kuti zvakafamba sei kuti vawane basa iri pamwe nekutadza kuriita ivo vakapiwa mari. Masvondo mashoma apfuura, gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vakatsidza kuti havasi kuzomira pamberi pekomiti iyi kuti vape umbowo pamusoro pemangoda ekwamarange. Komiti iyi iri kuda kuti vaMpofu vape umbowo hwekuti zvinhu zvakafamba sei sezvo vaive gurukota rezvemigodhi panguva inonzi nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakatsakatika mangoda anokosha mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinobatsira vana vadiki reUNICEF rinoti rapedza kugadzirira urongwa hwaro hwekubatsira vana vanosvika zviuru makumi mashanu vari kutiza muSyria vachitsvaga upoteri. Mudzimai wemwanakomana wemutungamiri weAmerica Donald Trump Jr. akwidza kumatare edzimhosva kudimurwa kwemuchato wavo achiti murume wake haasi kupikisa. Amai Vanessa Trump vaisa nyaya yekurambana kwavo mudare remuNew York asi magwaro acho haasi kuonekwa neveruzhinji. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachange vachiita misangano yavo mukupera kwesvondo muKwekwe nemuGweru. Misangano iyi iri kutanga kumbizo 4 grounds muKwekwe nemuGovera yodzopedzisira nemumukoba stadium muGweru nemusi wesvondo. VaChamisa vari kutarisirwa kutaura nevadzidzi vanotengesa mumigwagwa pamwe nevanokorokoza. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hachisi chokwadi kuti hurumende yavo haisi pamutemo sezvakataurwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugabe vakaudza SABC kuti vakabviswa pachigaro nemauto uye vanonzwa kurwadzikana zvikuru nekupandukirwa nemunhu wavakachengeta kwenguva yakareba. Asi vaMnangagwa vanoti vakapinda muhofisi yavari zviri pamutemo sezvo vaMugabe vakasiya basa vega uye havasi kuzodzokera shure. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvematongerwo enyika paUniversity of Pretoria Dr. Chikanai Masia kuti tinzwewo maonero avo.
Hongu tapfuurira mberi maringe nokutonga nekubviswa kwavaMugabe pachigaro.
asi panyaya dzekuti nyika inofanira kuva neconstitutional government yakavhotorwa nevanhu hatisati tapo ende vamunangagwa vanozviziva izvozvo ndosaka vaine hosha yokuti dai paitwa maelections nokukurumidza
patakaona vamudenda vachitaura muparliament kuti vamugabe vasiya basa tsamba yavakaverenga netsamba yavakaratidza nyika yakanga isina ruoko rwavamugabe rwekutaridza kuti vabvumirana
tingangoti isusu kubviswa kwavamugabe pachigaro hongu kwaiva kumanikidzwa nokuti kwaive nemauto mukati asi kumanikidzwa kwavakaita uku hachisi chinhu chitswa kuti chiitwe nemauto munyika yezimbabwe nokuti mauto agara kubva makore anokwana 20 apfuura ndiwo anga achironga kuti ndiani otonga muzimbabwe ndiani ohwina muzimbabwe
pane here zvingachaitwa zviri pamutemo zvinogona kuona vamugabe vachidzoka zvakare mukutongwa kwenyika yezimbabwe
hazvigoni kuti pave nezvimwe zvingaitwa kuti vadzoke kutonga vamugabe nokuti opposition yemuzimbabwe civil society vakanga vaita confirm kuti mapindiro ari kuita vamugabe muchigaro haana kujeka haana free and fairness panguva dzemaile vana African Union nana SADC mukati memaelections vaitendeka kuti pane kusarurama kwaiitika mukati memaelections
avo vanga vari nhanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa pauniversity of pretoria Dr. Chikanai Masia vachitaura vari kusouth africa European Union inoti yakokwa neZimbabwe kuti izongorora sarudzo dzichaitwa gore rino. Mumiririri weEU muZimbabwe vaPhilippe Van Dam vanoti chikwata chavo chichasvika munyika nemuvhuro kuzoona mamiriro akaita zvinhu. VaVan Dam vanoti vaongorori veEU vanozotarisirwa kusvika muZimbabwe mushure meongororo yechikwata chiri kuuya. EU yapedzisira kuongorora sarudzo dzemuZimbabwe muna 2002. Idzo yakati dzange dzisina kuitwa zviri pachena. Izvi zvakatsamwisa hurumende yavamugabe vachibva vadzinga mukuru wechikwata cheEU vaPierre Scori. Imwe nyanzvi inoshanda necrisis in Zimbabwe vaJoy Mabenge vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti zvinofadza chose kuti Zimbabwe yava kukoka vayakange isingawirirani navo zvakare.
Zvino izvi zvakanaka zvekuti vakokwa nekuti zvinoratidza kuti nyika yapinda muchikamu chitsva, nyika yapinda muchikamu chakanaka.
Kukokwa kwaitwa EU uku kunorevei?
Kukokwa kwaitwa musangano weEU kuri kuratidza kuti Zimbabwe yava mugwara rekuda kunge ichigadzirisa kudyidzana kwainoita nedzimwe nyika uyezve nemamwe mapoka pasi rose. Zvekukoka EU zvino panyevenutso nekuti zvinogona kuratidzawo kuti pada hurumende yavamunangagwa inogona kunge iri kuda kumira pachokwadi panhau yekuti nyika ifambe mberi ichipindawo mukutyidzana zvakanaka nedzimwe nyika uyezve ichiswedera muutongi hwejecherere.
Chii chavanofanira kutarisisa?
Mastandards acho anenge achifanira kunge achienderana nezvinenge zvakatarwa pasi rose kuti kana pachiitwa sarudzo dziri kuitwa pajekerere, dziri kuitwa mune zvakanaka, dziri kufambiswa zvakachena zvisina kupiridzira mukati ngezvipi. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinenge zvichitarisirwa pasi rose, zvinotarisirwawo zvakare muAfrican Union, zvotarisirwawo zvakare muSADC, zvotozotarisirwawo zvakare muZimbabwe. Zvakafanana nekuti mapoka ari kunge anenge achikwikwidza ari kuwaniswa mukana wakaenzaniswa here panyaya dzekunge vachipihwawo yatingati pachirungu airplay kunyanya neyatinoti isusu state broadcaster kana kuti national broadcaster, chinhu chekutanga ichocho. Totarisawo zvakare kuti nyaya dzegwaro revavhoti dzinenge dzakafambiswa mune zvakanaka here. Totarisawo zvakare mamiriro ekunze anofanana nekuti mukunge vanhu vachitsvaga rutsigiro vari kutsvaga murunyararo here uyezve hapana ari kukanganiswa here mukunge achi chagarutsigiro kune mapato vemapato ezve matongerwo enyika uyewo zvakare kuti vanhuwo zvavo vari kutendedzwa here kunge vachienda kumisangano pasina kumbunyikidzwa vari kuzotendedzwa here kunge vachiitawo zvematongerwo enyika yatingati Freedom of Political Association iyaya pasina kutya pasina hutyutyu pane pachitaswa zvakare kuti yatingati pachirungu level of fear kuti munyika hamuna here hutyutyu hamuna kuchichidzirwa here hamuna kutyorwa kwekodzero dzevanhu here kunenge kuchiitika
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika ivo vachishanda necrisis in Zimbabwe vaJoy Mabenge vachitaura vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Makundano e-2018 Castle Lager Premier Soccer League ari kutanga mangwana paine mubvunzo wekuti achatora mukombe mukuru uye gore rino ndiani. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gore rino, makundano aya ari kuratidza kuti achanakidza zvikuru zvichitevera gadziriro yakasimba yakaitwa nezvikwata gumi nezvisere zviri mumakundano aya. Zvikwata zvese kusanganisira zvitsva makwikwi aya Herentals, Nichrat, Mutare City Rovers, Neblawai Chiefs, zvaive zviri mubishi rekutamba mitambo yekuedzana masimba kuti vatambi vavo vajairane makundano aya asati atanga. Zvimwewo zvikwata zvine mari zhinji zvakaita seFC Platinum, Ngezi Platinum Stars neCapes United zvaimhanya-mhanya kutsvaga vatambi vane mukurumbira tisingakanganwe Black Rhinos iyo yakakwezva vatambi mumusha wayo nekuvapa mabasa. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti ndiani achatora mukombe uyu kubva kuzvishavane uko wakaenda neFC Platinum, iHighlanders here kana Capes United? Ko iyo Dynamos yakamira sei gore rino? Ko Ngezi Platinum Stars neChicken Inn idzo dzakarwisa zvinotyisa mwaka wapera dzinotarisira chii mwaka uno? Murairidzi weNgezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti madamburo akagadzirira zvine mutsindo uye chikwata chake chakasimba zvekukwanisa kutora mukombe uyu.
Takawaniswa mukana wekuti tinyatsogadzirira kutanga kwemakwikwi edu eCastle Lager Premier League. Ndingangoti chikwata chedu chakasimba.
Asi mutsigiri weChicken Inn Valinot Makwasha vanoti kudzoka kwaJoy Antipas semurairidzi wemaGamecocks kuchashandura zvinhu vachiti ivo mwaka uno vanotora mukombe uyu zvekare mushure mekumboita izvi muna 2015. Makore ese Dynamos ndiyo inotanga makundano ePremier Soccer League itarisirwa kutora mukombe mukuru uyu. Asi pamakore matatu apfuura chikwata ichi chakakundikana mukombe uyu uchienda kuChicken Inn, Capes United neFC Platinum. Mitambo iri kuvhura makundano emwaka uno ndeiyi: Mugovera Blue City vs Chapungu Luveve, Ngezi Platinum Stars vs Herentals Baobab, ZPC Kariba vs FC Platinum National Sports Stadium, Nichrat vs Mutare City Rovers Mandava Stadium, Yada vs Bulawayo Chiefs Rufaro Stadium, Chicken Inn vs Dynamos Baba Fields Stadium, Neshondo Highlanders vs Black Rhinos Baba Fields Stadium, Chabani Mine vs Triangle Mandava Stadium, Capes United vs Harare City National Sports Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa bata murefu, bata mupfupi iri kuitika pakati pavamunangagwa navamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 0100120246503180. Toba tambotarisawo zviri kuitika pasocial media tichinzwa kuna Marvelous Muhlanga. Nyahuye.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa bata mrefu, bata mfupi. Yava kuitika pakati pava Emmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika. Avo vanoti vaimbova mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vakasiya basa vega. Ukuo va Mugabe vachiti vakabviswa pabasa zvisiri pamutemo. Regai tiende kuvateereri vedu tinzwe kuti vari kuti chii.
Ndiritsvaingwa muvandi ndiri ku South Africa. Gabe tione chavachatinetsera vachida zvokutaura zvokuti ndakabviswa nechisimba because vakaudzwa kare ne5 kuti president you must step down vanhu havachakudii and that was the truth vanhu vanga vasingachatovadi so vangangoswera zvava vachizvinetsa kuti ndoda kudzokerawo that's why even the whole world vasina kukondema kuti iku but yet we know it's cool yes but vakaziva kuti vanga vari common enemy
kutaura na Clara Chiera Shava inoti kuna vamugabe ka zvakao.
Tinotenda Marvelous Abba tichitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.